vachitaura mushure mokunge vanyorerana chibvumirano neparamende, mukuru wechikoro ichiprofesa Hope Sadza vati chikoro chavo chinoda kuti nhengo dzeparamende dziwane ruzivo kuti dzigokwanisa kumirira vanhu zvine udzamu. Vati dzidzo ichawana nhengo dzedare reparamende inoita kuti nhengo idzi dzikwanise kunodzidzisawo vanhu mumatunhu adzinomirira.
Tabatanidzwa nemhengo dzeparamende nevashandi veparamende kuti tigovafundiso zviri pamusoro-soro kuti vanobata sei basa kana vari muparamende. Vashandi vanogona kuti mabhizinesi akaita sei neagriculture yatinoziva kuti ndiyo yakabata Zimbabwe. Tatingativafundisei mamembers of parliament kuti vagoti kana vakuenda kumaconstituents wavo vonovafundisawo iko, vachichipafararika-fararika dzidzo yepamusoro yepayunivhesiti.
Profesa Sadza vatiwo chikoro chavo chiri kuronga kuvaka muzinda wokuenzanisa mukana pakati pevarume nevanhukadzi, uye nhengo dzeparamende dzinotarisirwa kuzopindawo pamuzinda uyu.
Ichava yakamirira 14 countries dzemusadhaki. Saka taisa Zimbabwe pamberi kuti zvamakasaina izvi ari kuzvipfuuridza ndiani, tikati isu school university tichazvipfuuridza nekushandisa education. Inova ndiyo inoita kuti maparlamentarians edu nevashandi vaburikire kuita basa ravo muparamendi.
Mutauri wehouse of assembly Valav Momoyo, mutungamiri wedare resenata Mai Edna Madzongwe vatenda chikoro chewomen's university nechirongwa ichi, vachiti izvi zvichaita kuti nhengo dzeparamende dziwedzere ruzivo rwadzo. Vamoyo vatiwo chinonyanyofadza ndechekuti nhengo dzeparamende dzinenge dzichibhadhara mari iri pasi-pasi pachikoro ichi.
We are also grateful about the flexibility of this arrangement with regard to the use of each other's library facilities and the fees which we understand will be charged at a concessional rate to our MPs and staff who would have undertaken to study with WUA.
Zvimwe zvidzidzo zvinoitwa pachikoro ichi zvinosanganisira zvidzidzo zvemabhizimisi, zvekurima pamwe nezvimwe. Vatiwo paramende yakatora nguva yakareba ichitsvaga zvikoro zvepamusoro-soro kuti ishande nazvo mukuwedzera ruzivo rwenhengo dzeparamende. Vati paramende yeZimbabwe ndiyo yechipiri mudunhu rekuchamhembe kweAfrica, zvichitevera South Africa kuve nechirongwa chakaita seichi chekusimudzira nhengo dzeparamende munyaya dzedzidzo. Zvichakadai, dare reparamende ratanga kugara nhasi zvakare rakamirira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vazovhura chikamu chekupedzisera cheparamende yechinomwe. Paramende inoti yakamirira kupiwa nehurumende zuva richauya mutungamiri wenyika kuzovhura paramende iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.